kwadisa kaita musangano miviri nemapurisa ekurodhi ekutraffic pamwe chete nekupolice intelligence acho yekuti tikapuwa mhinduro yedu yekuti machi ienderere mberi tikakwanisa zvakaripuwa tanga yekuti tibhadhare mapurisa epolice escort saka mapurisa yati abhadhara nhasi saka machi yedu iri kuenderera mberi mangwana tanga paafrica unit kwaitoenda kwabusiness toenda kuministry of finance tosiya tamba toenda kuministry of labour tosiya inotamba zvakare
tainzwa kunga mapurisa aikurambidzai kufora neuwandu hwenyu zvii zvamakazowirirana
chiripo ndechekuti takavaudza kuti kumacha takawanda hechi hapana nyaya ivo vanga vari varidzii hambudzoti muri mese mubuilding muri 200 kana 300 kukonzera noizi mubuilding saka takati aiwa tinoenda kana tiri 200 tasakava tiri 200 kudaro ndikatovati hatitomboridzi vanhu tedi kunogaapinda vanhu vatatu venorosiya tamba saka tangoti kwatinoenda kwacho ivoko vanhu vanokwira mubuilding vanogona kunga vatori 5 votiya tamba vodzika toenda pane chibuilding kuenda kuti vamwe 5 vodzika toenda paneni ukuenda 5 kuti vopedza pedzoka todzingira kudzimba dzedu tasenda meseji yedu
tiri kuonawo sangano reapex council riri kuti harinaiwo nechekuita neurongwa hwekuratidzira kwamuri kuita uku zvakamira sei
tanga tisina kumbovati vane chekuita nazvo kana pamakanzwa tichitaura kuti tiri kuratidzira makambotinzwa kuti tichitaura mazita avo vanhu ivavo isu tiri kuti we represent the workers tiri kuda kunegotiatawo negovernment asi tiuda kuti mitemo yakagadzirwa yeudzvanyiriri yecollective bargaining yekuti tinoda kuita mubatanidzwa wekukumbira tinoda kuita nhaurirano yekuti tinogadzirisa sei machallenges atinawo kubva patorwa lega chipi yaapex nevanhu ivavavo nyaya dzakanga tatanga zvakanaka dzehousing dzemananmandarindemiri dzese dzakangofa icha nemumwe murayiridzi ari kucholocho kujama kuti kuzasi kujochiuloko hapana chaari kuwana nepamusoro pekuti utungamiri hwacho hausi kukwanisa kunyatsoarticulata zvekudiwa nevashanu dai apex council yambotisiya taita zvatiri kuita ivo vaitewo zvavo zvavari